Mbuya dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamati wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitaidza mara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamati waitwa pane imwe chechi muHarare, ambuya dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ana chekutaura iko zvino handinai, ndakatopererwa ndichinoitarisira kuti asingosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti taakuziva kuti ari papi, mupenyu here, akafa here. Hongu kutozva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa, mafiro ndio anosiyana. Asika tozva kuti paupenyu hwedu hwekurarama hwechiwanhu mune anofa achifashirwa musi wote apa ndo padere zvina apa hatina kana mhinduro zvokuti mupenyu akafa.
Ambuya dzamara vati vari kukumbira ruregerero, vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake.
Inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana variwo vane mwana wangu kunyange avatadzira, tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere, tidzorerewo mwana kumba. Nyama nemweya zviri pamwe chete, ndakumbira ndahwarara, handisi mutsvene asi ndokokumbira kudai vachinzwirawo nyasha, vanzwirawo mhuri yaita ingoni.
Ambuya dzamara varumbidzawo muroora wavo uye ari mudzimai wavaitai dzamara, amai Shefra dzamara, nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Takaoma zvakapfava tinenge tingori naye, tichingoshiya tiri pamwe chete chiriko ichocho chingava chikafu, kana pasina zuva rotozva kuti tokuti hatina. Asi rwendo rwacho rwakaoma, zvakaoma nokuti nyaya yevana iyi kuchikoro, chekupfeka, chekudya, hongu marungero aMwari. Asi ini ndongoti Mwari dai machipindurawo samai vekubereka, ndine ronda, zvinondirwadza pamwoyo. Dai Mwari watipindura, ndinoziva kufa kuriko, handimunhu kana azvarwa zvakora kufa, asi tanzira nzira yemwana wangu ndeino ndiriita, kana ari mupenyu kanga avatipe.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati sevedzisvondo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanosvisvikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vadzamara vakaendepi. VaMagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende hazvitori nguva kuwana ruzivo rwezvakaitika kuna vadzamara.
Tinoshuwa chose, hatifare nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzavanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti itai dzamara ari kupi, uye zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri kutongwa kwakasimba.
Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vatiwo zvinotsuwisa zvikuru kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatadza kumanikidza hurumende kuti itsanangurira zvakaitika kuna vadzamara.
zvino suwisa kwazvo kuti pakupabwa kwavo isi sematitizens tatadza kumanikidza hurumende kuti ive accountable nekushayikwa kwemuviri wavo tichitarisa kuti tikatadza kufosa hurumende kuti idzore munhu mupenyu nekukosha kwakaita munhu tingazokwanisa here kumanikidza hurumende kuti ive accountable nezvimwe zvakasanganisira mari yedu kuwanikwa kwedzidzo kuwanikwa kwehealthcare kuremekedzwa kwebumbiro remutemo nezvimwe
vanyi vesahwira wavaita idzamara vacharles noni avo vaigarawo muafrica union square apo pavairatidzira vese vatiwo vanodawo zororo mupfungwa dzavo vachiti izvi zvinoitika chete kana pakave netsananguro yezvakaitika kuna vadzamara
tichikurudzirawo kuti hurumende yavamunangagwa nevamwe vaimboshandira hurumende yakapfuura yekumashure vabude pachena vataure kuti chii chakaitika kuna itai kuti mhuri yake iwane ruzororo uyezve mhuri yake iwanewo kuziva kuti voenderera mberi neupenyu nenzira ipi nekuti mudzimai wake achiri akamirira murume wake achiri akapfeka rini kuratidza kuti achiri akamumirira kuti anytime murume wake anogona kuuya vana vachiri vari kutarisirawo kuti baba wavo vanogona kuuya anyday baba namai vaitai havasati vagova mbatya dzake nekuti havazive kuti mupenyu here kana kuti akafa
vanhu vauya kuchiitiko ichi vasainawo tsamba yenyunyuto iyo masangano anorwira kodzero ati achaisvitsa kumutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa achivayeuchidza hurumende yavo kuti ine chitsvambe chekuchengetedza zvizvarwa zvese zvenyika uye kuzivisa nyika zvakaitika kuna vadzamara avo vakatakatika muna 2015 nezuro mudzimai wavaitai dzamara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuamerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara vaitai dzamara vakapambwa musi wakurume 9 2015 vachigerwa musoro mumusha weglenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu vaitai dzamara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira the standard nestudio 7 vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere